zvinonzi masoja ndiwo akakonzeresa mhirizhonga iyi sezvo achinzi akatanga kubvutira vanotengesera mumigwagwa zvinhu zvavaitengesa. Mumwe wavanotengesera mumigwagwa vatinei chipako, vanoti vakakuvara zvikuru mumusoro wavo mushure mekunge varohwa nemasoja.
Ini ndandakagara apa ndakagara apa kubva kwabva mukomana anotengesa kuna fesi, asi ndasa ndamuona fesi mukomana wekuna fesi achitochema achitokana ndibatsirewo vanhu vadao ndiuraya. Then ndobva ndatosumuka apa ndatanga kufamba ndichienda ikoko because anga akatarisa uko. Ndobva ndotoona mukomana wekuna fesi ndisandanzwa nyaya ina ndeyei akatotsuka ropa achitochema. Mumwe wacho nawani musoja anga ari musivi. Ndichitosvikawo ipapa masoja mamwe acho naanga aine muyunifomu achibva aita se achibva asvika zvikanzi executive vakomana vakandirova ndivava varichi vari panapa. Obva ndatobatwa newani tangokikitana pai uri kundibata nezuro inini ndasitomborimo mutaundi uri kundibata ina zvanzi makandirova nezuro ndatokikiritana paipa aumana bva azopindawo muaction. Takikiritana paipa ndandamukurira chi ndandamukurira simba ndobva azondirova panapa.
Mumwe anotengesera mumigwagwa vaDavid Muzondiwa vanoti vakatozorwisa masoja aya vaona kuti vakange vave kukuvadzwa. Mamwe emasoja akaonekwawo nestudio 7 achitemwa nematombo nevanotengesera mumigwagwa ava vakabva vawira pasi, uku veruzhinji vachiita rutsoka ndibereke vachiita haziva kwake haziva kwake.
Vakomana vakagara vangu makavazoobeseni bhozi nderemdc nderemusangano. Saka vakomana vanowanzopfuura zuva vaitombomuka vachiita sebat tinenge takangonyarara. Saka pava tangozviziva kuti ndo nyaya varingouya zotwera pana zoti vagara vakamaka pana panyamusaka pemdc.
Mumwe anoshandira mumigwagwa vaGilbert Zengeni vanoti sezvo vaishandira pedyo nemahofisi ebato rinopikisa remdct inotungamirirwa navanelson Chamisa vanoona sekuti masoja akavarwisa sezvo vazhinji vavo vachishanda vakapfeka hembe dzemdc.
Chaitika panimwe mukomana anosenza musiti anotengesa maheo, saka abva kumusoro uko achimhanya anga aradza kuti anga arohwa first test and then abva asvika mbva asikupoterawo pachi zvikanzi akomana ndibatsire vana kundirowa by then ipapo anga achirwa nemunhu 1 masoja about 7 anga kumashure achiita se vachitevera. Then pabva asvika saka isu tifana pavo tirakomana anosapota mdc yavachamisa vazhinji vangu vakapfeka chiregalia komana ndipo vabva vangosvika mbva vangotikomba zvikanzi ndo vamwe vachina tasai munhembe dzavakaita se dzavakapfeka. Saka isu sevanhu tati hatingangorohwi bhozi munhu akapfeka chi akapfeka hembe dzearmy because tinoziva kuti this is not achi weare civilians we have the right to defend ourself kana taita se tatakwana vanhu vakaita seivavo. Saka tazvidefenda not on the intekse kuti tinoda violence asi kuti achiita se tachizvidefenda sezvo tachiruswa nevanhu vangu vakapfeka hembe dzearmy.
VaZengeni vanoti zvava kuitwa nemasoja izvi ndezvokuedza kuvhundutsira vanhu zvikuru sei vari mumadhorobha pamberi pesarudzo.
Monena ndinoita ndinononge vakatovhuriwa pavakatora nejunda yakaitika, saka vakungoona kuti kushandisa chisimba kumacivilians kunogona kuintimidata main civilians kuti azotya kuvhota panguva yatikatarisana.
MDC yavachamisa inotiwo haisi kufara nemasoja anonzi akaendeswa kumaruwa uko kwaanonzi ari kuvhundutsira vagari vekumaruwa pamberi pesarudzo. Mutauriri wemapurisa amai Sherry Charamba vanoti havasati vatambira nyaya iyi semapurisa. Nekune rumwe rutivi mutauriri wemauto vaoverzone Mugwisi vati vachaferefeta nyaya iyi vozotura mashoko epavamire semauto panyaya yekurwisana kwakaita vanotengesera mumigwagwa nemasoja. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.